Godi iri rinoti mari i aina kubvira yasvika kuzifa kunyange hazvo iri kunzi yakabuda momwe yehurumende. Vaive mubati wehomwe webhodhi iri vaFilimon Matana vanoti vanyorera muzvare Coventry kuti vavachenure panyaya iyi kana kuti voendeswa kumatare.
Ndakuzva kuti 2 million ndotaura naminista iri kubata. Saka tinobvunza nyika kuti isu hatina 2 million yakakwana. Apa kakaita kuti vanhu vazive kuti zviri kutaura izvi manyepo.
VaMatana vanoti vari kukumbira kuti nyaya yemari iyi imhanharwe kumapurisa.
Kana munhu mukuru achiramba achitaura takavapa 2 million, takavapa 2 million chwani, ipapo tinopuwa pamwe anenge achitaura chokwadi. Chiri kusiyana ndechekuti 2 million yacho yakaenda kupi. Saka isu tiri kuti sezvo minista vari kuti vakaiona ichibva kufinance ichiuya kwavari, ngapa achiitwa tsvakiridzo nevanokwanisa kuita mainvestigations vakapindura mabasa iwayo, vatarise kuti 2 million yakaenda kupi. Hozi kuzvipa haina kuuya. Ndo zvatatichingokumbira chete kuti 2 million mari yakawandisa.
Hatina kukwanisa kubata muzvare Coventry kuti tinzwe divi ravo sezvo runhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Bhodhi iri iro raitungamirwa navaFelton Kamambo rakadzingwa basa neSports and Recreation Commission richipomerwa mhosva dzeuori kusanganisira kusashandisa nemazvo 2 million iyi kumakundano eAFCON 2019. Asi vaKamambo vanoti rave gore nemwedzi mitanhatu kubva vadzingwa basa nenyaya ye 2 million iyi, asi nanhasi hapana magwaro ari kubuditswa kuti mari iyi yakapiwa zifa rini uyezve ichiiswa mubhanga ravo ripi.
Mari yatakapiwa zifa i53,000 tapa magwaro anoratidza kuti zvishuwa payakapinda ichibva kuesarasi bankman nekushanda kwayakaitwa kunzi haina kwakwita takatoratidza takaishandisa sei muna 2019.
Vanoti vazivisa mutauriri weparamende vajacob Mudhenda kuti gurukota rezvemitambo muzvare Casey Coventry vakanyepera paramende nenyika yese apo vakati bhodhi ravaKamambo harina kushandisa nemazvo 2 million yakabva kuhurumende. Kudzingwa kwebhodhi ravaKamambo kwakakonzera kuti Zimbabwe idzingwe munhabvu yepasi rese neFIFA iyo isingatendere hurumende kana mapazi ayo kupindira mune zveutungamiri wenhabvu. Vamwe vatambi vakaita saMarshall Munetsi anotambira Reims kuFrance vari kukurudzira SRC kuti idzore vaKamambo kuZimbabwe itenderwe kutamba nhabvu nedzimwe nyika. Mukuru weZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJoseph Mutau vari kutsigira Munetsi panyaya yekuti vaKamambo vadzoserwe pabasa.
Tinovimba kuti vachafunga nemazvo vogodzosa naKamambo pabasa kuti tigodzoserwa mukutamba bhora zvakare.
Vakafanobata chigaro chemutungamiri weZifa vaGift Banda vati vane zvakawanda zvavari kuedza kugadzirisa nematambudziko akatarisana nenhabvu, vakati vachazivisa munguva pfupi inotevera. FIFA inoti sarudzo dzose dzichaitirwa kuda kubvisa vaKamambo hadzisi pamutemo uye icharamba ichivatora semutungamiri wesangano renhabvu muZimbabwe zviri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.